Mutongi wedare la magistrate Mugweru, amai Charity Maposa, varasa chikumbiro chavachibaya chekutora badare mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa achibva kumba. Amai Maposa vati hapana zvange zvasanduka panyaya yavo kubvira musi wechina, apo vakarambirwa chikumbiro chimwe chete, pavakatanga kumiswa pamberi pedare, vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesection 187, vachinzi vakaita mhirizhonga, uye vakakurudzira vamwe vanhu kuita zvemhirizhonga. Vachibaya vakasungwa nemusi wechitatu uye nyaya yavo iyi ndeimwe yenyaya dzine chitsama dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika pashutdown svondo rapera dzakanzi dzichatongwa nechimbi chimbi. Nyaya yavachibaya yakatanga kutongwa nemusi wechishanu vachiramba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaita musangano pamba pavo nedzimwe nhengo 15 dzevechidiki dzebato reMDC vachidzikurudzira kuti dziite mhirizhonga. Asi mutongi wedare akaramba kuti vachibaya vabvise mari yechibatiso achipa zvikonzero zvine chitsama kusanganisira kuti mhosva yavakatarisana nayo yakakura zvikuru uye vaizogona kukanganisa vafakazi. Kutanga kutongwa kwenyaya iyi kwakambotsiriridza kwetara vachibaya vaReginald Chidawanyika vachipikisa nyaya yemuchuchisi yekuti vaive nevafakazi vaviri avo vasina kukwanisa kuuya kudare vachinzi vaive vasisawanikwe kwavaive. Muchuchisi aiva akumbira dare kuti apiwe kusvika nezuro kuti vafakazi havagounzwa kudare asi nezuro wacho havana kukwanisa kuuya zvekare nechikonzero chimwe chete chekuti vaive vasiri kuwanikwa. Nezuro muchuchisi akaita zvechimwe chikumbiro chekuti nyaya iyi iendeswe mberi kusvika musi wa28 ndira svondo rinouya. Vachidawanyika vakazoitawo chikumbiro chekuti sezvo muchuchisi ainge asina kukwanisa kuunza vafakazi vake panguva yaive yakatarisirwa vachibaya vaifanirwa kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso. Vakatiwo kuti vachibaya varambe vari muusungwa kwakamirirwa vafakazi vanogona kuve vasiri vechokwadi kutyora kodzero dzavo. Asi muchuchisi akaudza dare kuti kuchitariswa mafambisirwo akanaka ekutongwa kwemhosva uye udzamu hwemhosva yavakatarisana nayo hazvinganzi vachibaya vari kutyorerwa kodzero dzavo nekuramba vari muusungwa achiti vange vasati vagara muchitokisi kwenguva inganzi yakareba. Mutongi ati anobvumirana nemaonero aya akati vachibaya vanogona kukwira kudare rehigh court kunoita chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso. Vachidawanyika vatsanangura kustudio 7 zvaturwa nemutongi wedare uye danho ravave kutora.
Chikumbiro chezeswa nestate to postpone matter yanobozma kuti nesanga asina kuuya, so we oppose application on the basis that mawitness achona haana mbobvauya from day one other than the police officers, and kana vachida kupostpone and they are not ready for trial, we then made an application yebail kuti richinjiwe kuti ikaendeswa mberi iye atongozwa kachibva kumba, but magistrate atendera state kuti ipiwe imwe nguva akizi aramba ari mukasi kuti akuenda kwahigh court for bail.
Zvichakadaro mumiriri wechiundura mudare reparamende varivo sachigaro weboka revechidiki veMDC mudunhu reMidland South vaLivingstone Chimina nezuro vakarambirwawo chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso nemutongi wedare amai Patekile Musipa. Kutongwa kwavachimina avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neyavachibaya kuchaenderera mberi nemusi wechipiri svondo rinouya, uye gweta ravo vaBrian Dube vati vari kukwirawo kudare rehigh court. Sachigaro weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti bato ravo rine nhengo dzeparamende nhanhatu dziri muusungwa uye vamwe vari kutsvagwa nemapurisa. Vatiwo pane vatsigiri vebato ravo vanopfuura 500 vakasungwa munyika mose mushure mekuratidzira kwakaitika svondo rapera zvichitevera kurudziro yakaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. Mutauriri wemapurisa munyika mose amai Charity Charamba vanoti vanhu vanodarika 400 kusanganisira Pastor Ivan Mawarire vakanga vasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vamwe vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko. Vose ava vari mutirongo. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Gweta riri kumirira vamawarire amai Beatrice Mtetwa vakaudza vatori venhaume Harare kuti zviri pachena kuti munhu wese akasungwa mumhirizhonga yakaitika svondo rapera ari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso izvo vakati zvinhu zvinoshamisa pakatariswa nyaya dzemitemo nekodzero dzevasungwa. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.